Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 29 2019 makateerera ku Studio 7 nevenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nechiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakaini matema vanoti mapurisa ave kugara akadzipakatira sezvo paine vanhu vari kuti vari kuda kupidigura hurumende kuburikidza nekuratidzira.
Ine mapositions top 8 achange achielectiwa. Pane mamwe akaita semutauri wemusangano akaita saorganizer awo achange achiappointwa.
MDC yotaura nezvenyaya yezvigaro zvichadomwa vamwe nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa. Vamwe vakashaya munguva yegukura hundi vofukunurwa kumatebeleland. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakaini matema vanoti mapurisa ave kugara akadzipakatira sezvo paine vanhu vavari kuti vari kuda kupidigura hurumende kuburikidza nekuratidzira. Vamatema vaudza vatori venhau muHarare kuti hurumende haisi kuzopeta maoko ichirega vanhu vachiratidzira vachiramba kuti kudhura kwezvinhu ndiko kuri kupa kuti munyika musagadzikane. Vati zviri kupa kuti zvinhu zviome inyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika kuburikidza nemashoko eMDC yekuti nyika itemerwe zvirango izvi. Asi nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango dzinoti zvakatemerwa vakuru venyika vanotonga nedemo.
Mobilize and capacitate civic organizations and individuals to stage purported effective demonstrations and disturbances to overthrow the ZANU-PF government. The government of Zimbabwe, through the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage, will ensure that law and order prevails in the country. My ministry has since directed the Commissioner General of Police to put adequate security measures in place to deal with anyone who engages in any form of violence and disturbances. The police will thwart any civil disobedience or violent machinations by individuals, political parties, and civic organizations under the guise of freedom of assembly and other hidden activities. Let me emphasize that no NGO can teach us about freedom of assembly or democracy. We, in fact, fought for the freedom of assembly and democracy that we all enjoy today. My ministry is also aware that there are plans to intensify violent demonstrations in the country after the forthcoming MDC Alliance Congress under the guise that there is economic collapse in Zimbabwe. Recent protests conducted in the country resulted in rampant criminal activities which will not be tolerated.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakaini matema vachitaura nevatori venhau vari muHarare. Zvichakadaro, mutungamiri wesangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, vanoti zviri kutaurwa nehurumende zvekuti masangano akazvimirira nemapato anopikisa vari kuronga kuda kupidigura hurumende hazvisi zvechokwadi nekuti mitemo yehurumende ndiyo iri kukonzera kuti zvinhu zvisagadzikane.
Blessing kutaura uku kunongorakidza kuti hurumende yedu haina hanya nevana veZimbabwe. Nokuti tinoziva tose kuoma kwakaita upenyu munyika yeZimbabwe. Kubva pakaitwa monetary policy review paya pakaunzwa anonzi maRTGSI. Mari dzinotambira vana veZimbabwe mumabasa umu hapana chakachinja. Value yemari inotambira vana veZimbabwe iri kupera zuva nezuva neinflation iriko. Saka ichokwadi kuti zvinhu zvikaramba zvakadaro pachawe nekuratidzira kuchaitwa nevashandi muZimbabwe. Izvi hazvinei nemaNGOs kana kuti civil society kana kuti hazvinei neopposition political party. Zvinhu zvinenge zvichitotungamirirwa nevashandi inhuna dzevashandi vemuZimbabwe vanenge vachitambura nekushaya simba kwemari dzavanotambira uye nekudzika kuri kuita upenyu munyika yeZimbabwe.
Asi vari kutika hurumende hainei nekuoma kwezvinhu vachiti zviri kukonzerwa nezvirango zvakadaidzirwa neveMDC.
Aiwa, iyoyo ndo hatingangoti manyautsa mukanwa anoitwa nehurumende yeZANU-PF. Ibasa rehurumende kuchinja kwaita zvinhu, kuoma kwaita zvinhu, zvikuburikidza kwemapolicies kana kuti mitemo iri kuiswa nehurumende yeZimbabwe. Ndombokupa mienzaniso. Muna January mutungamiri wenyika wamunangagwa wakauya paterevhizhen vachiisa mitengo mutsva yemafuta. Tose tinoziva kuti mitengo yemafuta ikakwidzwa zvinhu zvese zvinokwirawo muzvitoro. Touya pakaitwa monetary policy apa takaunzwa tose kuti paunzwa anonzi maRTGSI yavanoti currency bond paper iro riratagara chiziva. Ende chakabuda ipapo ndechekuti pakanga pasina iya yainzi 1:1. Zvichireva izvo kuti upenyu hwevana veZimbabwe wakabva wangodzika uyewo neinflation iriko. Izvozvo zvose hazvinei nechekuita nematargeted sanctions avanotaura, hazvinei nechekuita nemapato anopikisa, hazvinei nechekuita necivil society. Ihurumende yagara ichitadza kutungamira. Ndombokupa muenzaniso, iwewe Blessing toti une motokari yako yaunowa ndiwewe unodriva motokari iyo, ndione makii emotokari. Tokupa makii emotokari, wopinda mukati memotokari toti chimutsa motokari Blessing. Wotaura kuti handichakwanisi kumutsa motokari, dai dzaisahwira wangu ari paside apo afambise motokari. Zvorevaka kuti haugoni kudrive. Saka chokwadi chiripo ndechekuti hurumende yedu haisikwanisa kutungamira, haigone kutungamira. Basa iroro havarigone. Wangangoda zvavo kunyepera Britain, wangada kunyepera America, wangada kunyepera opposition civil society. Chokwadi chiripo ndechekuti mapolicies ezanupf ndovaurayanyi.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, vari parunare kuNorway. Zvichitevera kurudziro yehurumende yekuti vanhu vakaurayiwa munguva yegukura hundi vafukunurwe nekuvigwa patsva, vagari vemunharaunda yeSipepa kuCholocho mudunhu reMatabeleland North neZuro vakaona chiitiko chekutanga chekufukurwa kwevanhu vaviri vanonzi vakapfurwa nemauto e5th Brigade vakafa muna 1983. Mapfupa evaviri ava vaJustin Chuma nemudzimai wavo Muzvare Tembingwenya, avo vaive vakaroorana, anonzi akafukurwa pedyo nenjanji yechitima apo vakavigwa nevamwe vagari vanonzi vakamanikidzwa nemapurisa kuvafushira. Urongwa uhu hwaitungamirwa nesangano reUtula Trust pamwe chete necommission yezvekupodzwa kwemaronda yeNational Peace and Reconciliation Commission vachishanda nemhuri dzevafi. Mapfupa evaviri ava anonzi achazochengetedzwa zvakanaka mumazuva anotevera. Asi mutungamiri werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vakashungurudzwa negukura hundi rePost Independent Survival Trust vaFelix Magalela Mafasibanda vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti urongwa uhu hauna kunyatsojeka uye vatungamiri vehurumende vanofanira kubuda pachena vachikumbira regerero.
Zvinonetsa kunyatsopatsanura gumbo rehuku nehuku nenyaya yekuti zvinhu zviri kufambiswa neimwe nzira yatanga tisingafungi. Sisi taifunga kuti matunhu nemasabhuku nemadhishe vanotanga kumbogarwa navo pasi kwozotsvagwa hama dzevanhu vakafa nemavictims vawirirane nemethodhi yokufambisa. Asi zvinezvi tiri kuona kuti hurumende iyi hamheno chairi kumanyira kana iri kumanyira kuti open for business, iri kungomanya ichiita zvinhu zvisiri pamutemo. Hama dzacho dzakanga dzatenda here kuti vanhu vavo vafukunurwe? Maforensic scientist akanga aripo here? Because isisi tiri kuziva kuti pane nzvimbo dzakawanda dzakavigwa vanhu, dai mapurisa aitungamira ivavo dai vachifamba vachirangidza vanhu kuti apa ndopatakapfukira munhu, apa ndinhingi ndinhingi. Zvinezvi handizivi kuti zvichafamba zvakanaka. Chatinoona isiswe Post Independent Survivor Trust ndechokuti hakuna hurumende inozvisunga. Zvinhu izvi zvaifanira kuzoitwa nehurumende nyowani, kwete yemaperpetrators. KuSouth Africa kwakaitwa Truth and Reconciliation Commission, haina kuitwa naBotha, yakazoitwa neNew Dispensation. Saka tiri kuona kuti kubata vanhu meso dai kuri kutsvaga kuregerera kwakanaka. Vauya kune vanhu vakati tinokumbira ruregerero, totangira ipapo.
Asi iro danho irori rekufukura vakaurayiwa munguva yegukura hundi vachinzi vavigwe patsva, uye kuti nyaya iyoyi yakutaurwa pachena, haisiwo here imwe nzira yekuti hurumende iri kutambira kuti zvakakanganisika?
Havasati vauya vajonga. Munhu anokumbira ruregerero anopota nasahwira kana kuti nemumwe woti ndakakanganisa. Uku kufushira yatinoti evidence, nokuti hurumende pachayo maperpetrators aiva macommanders. Tinavo maministers aiva maministers nguva yaMugabe. Saka tichine vanhu vakabatsire kuti nyaya iyi iitwe. Zvino maperpetrators haakakwanise kuita izvozvo. Tinoda inonzi transitional justice, anenge ane mhosva oenda kune mhuri yanhingi okumbirira regerero kana zvichienda kukoti inonzi justice. Zvino apa hapana justice apa.
Avo vanga vari mukuru mutungamiri wesangano rePost Independent Survivor Trust vaFelix Magalila Mafa Sibanda vachitaura vari parunare kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vakwanisa kudomwa nematunhu ose ebato ravo ari gumi nematatu kuti vatungamire bato iri kwemamwe makore mashanu, zvichitevera kudomwa kwavakaitwa zvakare nedunhu reSouth Africa mukupera kwesvondo. Bato reMDC riri kutarisira kuita musangano waro mukuru weCongress musi wa24 kusvika musi wa26 mwedzi unouya kuGweru, apo pachasarudzwa vanhu vachatora zvigaro zvakasiyana-siyana. Asi kudomwa kwavachamisa nematunhu ose kwave kureva kuti chigaro chemutungamiri webato iri hachisi kuzokwikwidzwa paCongress iyi. Zvichakadaro, vamwe vateveri vebato iri vari kunyunyuta neurongwa hwekuti vamwe vachatora zvigaro mubato iri vachaita zvekudomwa nemutungamiri webato kwete kusarudzwa kuCongress. Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti urongwa hwekuti vamwe vachabata zvigaro mubato iri tinodzokora zvakare. Asi mutauriri weMDC vaJacob Mafume vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti urongwa hwekuti vamwe vachabata zvigaro mubato iri vachaita zvekudomwa nemutungamiri webato iri huri pamutemo.
Chekutanga, tinoti makorokoto kuna Advocate Nelson Chamisa. Vasarudzwa nemaprovinsi ese kuti vange vachitiva vaMorgan Tsvangirai anova iye anga ari mutungamiri wedu wekutanga, mutungamiri wedu wechipiri anobva ava iye Advocate Nelson Chamisa. Sazvinoreva ndezvekuti maprovhinsi edu aona zvakafanira kuti varambe vachitungamira vapedzise basa rakasiyiwa navaMorgan Tsvangirai. Ibasa guru, tinoti makorokoto, makorokoto, Mwari hapi musengwa wausingagoni kutora. Tatarisira kuti vachamisa vachikupinza muZimbabwe itsva saJoshua.
Tiri kuonawo paine vamwe vari kuchema-chema neurongwa hwatinonzwa kuti huchaitwa kubato renyu hwekudoma vanhu muzvigaro vachidomwa nemutungamiri webato. icho kwa DRH kana kuti tsanangura iyo zvakamira sei?
Aiwa, zvakamira zvakadai. Kune ma positions top 8 achange achi electiwa kubva ku vice president, chairperson, vice chair, secretary general na treasurer general. Awo achange achisarudzwa. Asi pane mamwe akaita semutauriri wemusangano, akaita saorganizer, awo achange achiappointwa. Mamwe zvikunja izvi ndezvekuti munhu unogona here basa, hazvizi zvekuti unoshambadzwa, zvinhu zvekuti tofanirwa kutonyatsotsvaga kuti wotoita mutauriri ndiani, ende zvinoburukidza nekugona. Saka nyaya dzekuappointwa idzi dzinogona kutobetsera musangano.
Asi bumbiro rebato renyu rinoti panyaya iyoyi?
Muna 2014 bumbiro rakagadziriswa kuti vatsangirai vakange vachifanirwa kunge vachisarudza kubva kuna secretary general zvichidzira. Isusu seleadership itsva takazviona zvakafanira kuti aiwa, chero zvayo constitution iri kutipa masimba iyoyo, vachamisa vakati aiwa, regai ndiisa mashandise masimba iwayo. Vakakumbira kunational council kuti national council ipe muono wekuti secretary general na treasurer general vange vachisarudzwa neelection, chero zvazvo zvainzi vanofanirwa kuappointwa na president. Saka national council mukurukidza noungwaru hwayo yakati aiwa, ndizvozvo toti secretary general na treasurer general na vice chair na chairperson nema vice president vatange vachipinda musarudzo. Zvinova izvo zvawedzera demokrasi yedu kubva panaya 2014.
Awo vanga vari mutauri wemudc vajacob Mafume vachitaura vari parunare muHarare najonga Kandemiri westudio 7. Vamwe vagari vekumasvingo vari kuchema-chema zvikuru nenyaya yekukwira kwemitengo yezvekudya zvapa kuti vanonge svosve nemuromo. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vagari vazhinji vemudhorobha remasvingo vaudza Studio 7 kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iri kuramba ichitsvamuramba mhuru, izvo zviri kuita kuti vadye kamwe chete kana kaviri pazuva. Pakupera kwesondo, mitengo yezvinhu zvizhinji zvakaita seupfu, nyama, mafuta ekubikisa pamwe nemupunga yakakwidza nezvikamu zvinoda kusvika zvikamu zvisere kubva muzana. Amai Emilia Muchabiwa vanoti ivo nemhuri yavo vakatodzikisa uwandu hwechikafu chavanodya.
Zvinhu zviri kutotiremera, tingambodi kukunyeperai, because zvafanana kana nyama yachona yakwira. Chingwa chakwira, hatichatombokwanisa kana kudya breakfast, tautongozodya kana masikati, takubatanidza breakfast nemanheru. Zvakatotiomera, zvinhu zvakaoma veduwe.
Vashandi vazhinji vari kuchema-chema kuti apo mitengo yezvinhu iri kukwira mazuva ose, mari yavanotambira pamwedzi haisi kuwedzerwa. Vazhinji vanoti mitengo yezvinhu iri kukwira apo vabereki vakatarisana nekuvhurwa kwezvikoro svondo rinouya, izvo zvichawedzera matambudziko avo. Vazivanai Chikwanda vekwamucheke vanoti hurumende inofanira kuona kuti yagadzisa nyaya yezveupfumi hwenyika kuti vanhu vasararame nehwaku mukwaku.
Mapurisi zvinhu akuramba achingokwira ende gavhumendi yachona hapana zvairi kuita, zvokuti tochema dei vanga vavamiramirawo bosi. Mwata zvaiko zvino makuseni kana hatichakwanisi kutodya makuseni, takutoita inonzi 011 kutadza kuti makuseni haudyi, wodya masondo zvodya futi manheru, plus tarisa nezvikoro zvinoda kuvhugwa izvi zvimagrosari aruko haasi kutengeka. Nyama yachona kuti uitenge pamba chapo chaipo taimbodya kana mibvi kana ka 3-4 pavhiki, asi iko zvino ukaridya kana ka 1 unenge watomiramira. Saka tiri kuchema kuti dei hurumende yangaionawo zvokuita yapindira itikondirowo mapurisi zvikwanise kutengeka mumashopumo.
Chisaga chimwe chete chemakeji 10 cheupfu chaiita madhora masere svondo rapera chava kuita madhora makumi mashanu, apowo keji imwe chete yenyama yaiita madhora mapfumbamwe yava kuita madhora makumi manomwe. Makeji maviri emupunga aiita madhora mashanu ava kuita madhora mapfumbamwe. Chingwa chakawedzera kusvika pamadhora matatu nemakumi mashanu semari yaingotengeswa chingwa ichi nekambani yeBakers Inn svondo rapfuura. Mutengo wedoro wakawedzerawo svondo rapera. Vezvitoro mumasvingo vataura neStudio 7 varamba kudongwa mazita avo vanoti mitengo yezvinhu iri kukwidzwa nekuti vari kuhodha zvinhu nemari yekunze yekuAmerica vozotengesa nemari yemunyika yemaRTGS, nekudaro vanoisa mitengo inoenderana nemari yavari kuhodhesa. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasvelan Javangwe vakaudza Studio 7 kuti nekuda kwekuti mari yekunze haisi kuwanikwa mumabhanga, vamwe vari kutenga pamukoto ichidhura. Asvamu wakata sava Nixon kuirai. Wano turumende nofana kubisa marie munyika ema RTGS ne bondi. Wano mshanisa marie kwa Amerika. Isinga peri simba.
Tunuziriku uoma zikuru. Nakuti izezi muka tarisa kutindikuwa nise kunotenga ufu chao chao. Asu kwa nisika saka sesu wanuta kutura ramani 1 million per day. Ende randi, tukwanse futu kuinda ku South Africa, randi rachura kuhira reti, zisinga mboi viri, saka, taituti idei urumendi ya visa, kana ichikuwa nisa ngai visa, bond noti, tive tunoshandisa kana kuti randi, kana ngoti ma US, zisinga basi nga tuita kuti tikwanse kurarama, nukuti ya upenyo watu omera.
Gurukota nuona nezokubisa kwe mashoko, amai Monica Mtsangwa, wakaboza Studio 7 kuti urumendi, iri kushupika na zikuru nenye kukwira kwe mtengo ye zinu. Vachitaura sodo rapfuura kuZimbabwe International Trade Fair kuBulawayo, mumwe wevatevedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantine Chiwenga vakashoropodza sitoro vachivapomera mhosva yekwidza mitengo yezvinhu vachiti vanhu ava vari kuda kupirigura hurumende. Asi vanoongorora nyaya dzezvematongero enyika vamasimba gonese vanoti zvitoro hazvina mhosva sezvo hurumende iri kutadza kugadzirisa nyaya yezveupfumi hwenyika nekuisa mitemo yakanaka inokwedza mabhizimusi ekunze munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo. Dini Gandri Maramba.
Makateerera ku Studio 7 tiri kutevenyura tiri mu Washington DC. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vanosvika mazana manomwe nevana vabatwa nechirwere chegwirikwiti muAmerica gore rino, uwandu hwakawandisa zvichidzokera kumakore ekusvika kuma1994. Sangano rinoona nezvezvirwere muAmerica reCenters for Disease Control and Prevention kana kuti CDC rinoti vhiki rapera chete vanhu makumi manomwe nevasere vakabatwa nechirwere ichi. Hapana hapo ati afa nechirwere ichi, asi vanhu makumi matanhatu nevatanhatu vanonzi vakaendeswa kuchipatara. CDC iri kukurudzira vanhu kuti vabaiwe majekiseni anodzivirira chirwere ichi kunze kwevaya vakambobatwa nechirwere ichi vachiri vadiki. Vanhu vanosvika makumi matatu nemasere vafa muMozambique kusvika pari zvino mushure mekunge nyika iyi yarohwa zvakare nerimwe dutu mupengo rinonzi Cyclone Kenneth mushure mekurohwa mavhiki apfuura nerimwewo rainzi Cyclone Idai. Vanhu vanosvika zviuru mazana maviri vakatarisana nedambudziko remafashamu emvura kuPemba. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vagari vemuHarare kuti vanofanira kugara vakafashaidza mvura vasati vaishandisa mudzimba sezvo mvura iri kuwanikwa muguta iri ichikwanisa kuvhiringidza utano hwavo. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Posha Manangazira vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nemakanzuru ayo vanoti vari kudzosera shure basa ravo rokudzivirira kupararira kwezvirwere zvinotapuriranwa. Dr. Manangazira vanoti kanzuru yeHarare iri kusiya vanhu vachivakira munzvimbo dzisina mvura kana zvimbuzi zvinova zvinhu zviri kuita kuti zvipatare zvigare zvakazara nevanhu vane zvirwere zvemanyoka.
Dzimwe nharaunda tukuona dziri kungonyuka dzimba pasina kana mabhini zvimbuzi iyo mvura, saka kungobika urwere kuri kuitika mumaguta kana kuri kumusha vanhu vanoenda kumatsime, asi vanhu vakaenda kumatsime mumadhorobha ndosaka zvipatara zvedu zviri kugara zvakazara nevanhu vanenge vachirwara. Hazvina utano uye pamutemo chaiwo hazvibvumirwi. Saka kuchikora mutemo uye kuisa upenyu neutano hweZimbabweans pasina kunaka. Saka isusu tinozvishora izvozvo sebazi reutano.
Dr. Manangazira vanoti bazi reutano rinogara richikurudzira makanzuru ose zvavo kuti atevedzere mitemo uye kuti akwanise kupa vanhu mvura yakachena nekuchenesa nharaunda dzavanogara. Vanoti kunze kwezvirwere zvekorera netyphoid kune zvimwe zvirwere zvakawanda zvinokonzerwa nemvura ine tsvina.
haisi kolera chete inokonzerwa nekushaikwa kwemvura. Zvirwere zvakatowanda, including skin diseases, including pneumonia, because pane tsvina pachabarwa zvirwere zvakawanda kunyanya nyanya kuvana. Asi munhu wese zvake akadya tsvina akanwa mvura ine tsvina achatorwara.
Mumwe mugari wemumaobaro amai Joyce Matanire vanoti nyaya yemvura ratove dambudziko guru chairo, zvokuti zvaive zviri nani kuti hurumende ipe munhu wese nhomba yokudzivirira korera netyphoid.
Nyaya dzemvura dzanetsa haisi Harare chete, saka nenyaya yezvirwere zvemvura izvika zvakaita sana typhoid, cholera, ndaifunga kuti government ka dai yangokwanisa kutsvaga maresources ekuti munhu wese angovaccinatwa.
Asi Dr. Manangazira vanoti izvi hazvigoni kuitika sezvo vakangopiwa mukana mumwe chete wekupa nhomba yekorera, nokudaro hapasisina mumwe mukana uchavepo zvakare kunze kwevanhu vari kuchipinge nechimanimani, avo vakavhiringwa netsaona yedutu mpengo recyclone Idai.
Takangopiwa mukana mumwe chete wekupa nhomba yekorera. Chifungidziro chiri chekuti vanhu vanga vaine mukana wakati kurei wekuwana chirwere chekorera vakadzivirirwa. Tinoita nguva ingaite makore matatu kana mashanu tisina chirwere chekorera. Toshandisa mukana iwoyo kugadzirisa zvakonzera korera zvacho, nekuti korera haingouyi, inotouya tichiziva tichida. Pari kushayikwa mvura seizvo zvizvi, pari kushayikwa kutakurwa kwemabhini, zvinhu zvatinogona kuita.
Meya weHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuru yavo iri kushaya mishonga yese inodiwa yekuchenesa mvura, nokudaro misha yakawanda yemuHarare ichagara iine dambudziko rokushaya mvura. VaGomba vanoti dhamu rinobva mvura inonwiwa muHarare rinoda kucheneswa nemishonga yakawanda, nokuti marara anorasirwa mune vanhu pamwe netsvina inobva kumaindastri yakatindivadza mvura iyi zvakanyanyisa. VaGomba vanoti kanzuru yavo haisi kuwana mari yakakwana yekunze yekuti ikwanise kutenga mishonga yekuchenesa mvura, sezvo makambani anotengesa mishonga iyi achida mari yekunze. Kanzuru inoti inoda mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica semari yekutenga mishonga mwedzi wega wega. Kudzamara dambudziko remvura ragadziriswa muguta reHarare, vanhu vakawanda vakaita saamai Matanire nevamwe vakagara pamusoro pebhambu rezveutano iro rinogona kuputika chero nguva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Dinikiri Mudzamisi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tirikutarisa nyaya yekufukunurwa kwevamwe vanhu vakafa munguva yegukura hundi, uye zviri kuitwa kuedza kugadzirisa dambudziko iri. Kubva mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvavati vanhu vakasununguka kutaura nezvenyaya iyi. Kana muchida kupinda muchirongwa chedu kanawo kutitumira mashoko, tumirai ku Studio 7 muchishandisa WhatsApp number zedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 shortwave. Tinodzokurura zvakare masaisai edu nhau dzemangwanani 909 a.m. 4930 7270 ne 9885 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nhau zvakare. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaKain Matema vanoti mapurisa ave kugara akazvipakatira sezvo aine umbowo hwekuti pane vanhu varoda kupidigura hurumende. MDC yotaura nenyaya yezvigaro zvichadomwa vamwe vanhu nemutungamiri webato iri. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA.